Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvinafundo Dr. Chipo Dendere avo tichange tichikurukura navo pamusoro pemabasa akaitwa nava Barack Obama mutungamiri weAmerica uyo ari kusiya chigaro nemusi wechishanu svondo rinotevera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Dr. Dendere.
Niniwo ndafara kuva pano.
Dr. Dendere, mukatitsananguriro mabasa amuri kuita imi here semunhukadzi imo muno muAmerica?
Ini ndiri mudzidzisi kuUniversity kuGettysburg College. Ndinodzidzisa nezvenhau dzepolitics kunyanya mamiriro epolitics muAfrica nedzimwe nzvimbo dzisati dzave nedemokrasi yakanyanya.
Tinoona pari zvino America iri panguva yekunge ivo vava kuchinjana masimba. Tichiona kuti vaBarack Obama mutungamiri weAmerica vapedza pavo uyezve nemusi wechishanu musi wa20 nzira vachange vachipa masimba kuna vaDonald Trump. Mungati imi zvii zvakaitwa navaObama zvamungati imi gabatsire madzimai nyanyai kuAfrica nekumwewo?
Tichitanga nemadzimai emuno muAmerica, nauye kuvapo kwehealthcare kuti vanhu vakwanise kurapwa, vanhukadzi vavakwanisa kuwana zvinhu zvakaita sebirth control zvichiburikidzwa nekubhadharwa neinsurance yavo zvaiva zvinhu zvakanga zvisipo kare. Ndinoona sekuti ipapo vakagona zvakanyanyisisa. Asi vaObama munguva yavo yekunge vari muwhite house vanhu vazhinji vanogona kunge vasingazivi izvi, asi kuburikidzira nestate department ravo vakava nemaprograms mazhinji kuAfrica munyika dzakasiyana-siyana aisapota nezvevakadzi.
Tipeiwo nhoroondo yezvirongwa zvakaitwa navaObama zvinobatsira madzimai muZimbabwe.
KuZimbabwe takanga tine mumwe wavo mumiririri wavo vanoitwa Nikki Fox, akanga ari mumiririri wavo nezvegenda. Imwe programu yavakaita yakanga iri yekuti tingabatsirisei mafemale journalists muZimbabwe. Vakainvesta zvekare mukuunza vanhukadzi kunyanyanyanye vakadzi vechidiki muMandela Fellows program yavo. Munhu wekutanga akauya kuno aive munhu wechirume, asi mukazotarisa makore akateera gore negore dzimwe nguva kwaigona kutouya vakadzi vakaenzerana kuwanda nevanhu vechirume. Saka vaObama munguva yavo vachibatana namai Michelle Obama vakanga vari vanhu vanonzwisisa kuti vanhukadzi muAfrica vanoda rubatsiro rwakati o, panodiwa maprograms ekusimbisa kuti vakadzi vabudirire. So zvizhinji zvavakaita munguva yavo kunyanya kuburikidzira nekuAfrican continent. Mai Michelle Obama pane movie tingati chidocumentary yakaitwa gore rakunopera last year. Pavakauya kuAfrica vachitenderera nyika dzakasiyana kuLiberia kuKenya vachitaridza nezvedzidzo dzevanasikana kuti vanasikana tingabatsirisei kuti vazhinji vavo varambe vachienda kuchikoro vana vasaroorwe vari vadiki. Ndiwo mamwe atinotiwo malegacies aBarack Obama naMichelle Obama.
Tombodzokera kwamuri, zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai angange akateerera pari zvino?
Kana kune vakadzi vekuZimbabwe vakateerera, ini ndiri mumwe vakadzi vari memba yeorganization inonzi Women for Women Solidarity. Tiri kuita campaign inonzi She Votes 2018, tiri kuti vanhukadzi hatingacheme kuti zvakati zvedu hazvisi kumiririrwa kana isusu tisiriwo kupinda munyaya dzematongerwo enyika, kana tisiri kutaura kuti zvii zvinhu zvinotinetsa. Saka ngatiunganei zvakataurwa navaObama, ngatiorganizei, ngatitaurei kuti zvii zviri kutinetsa, ngatiproposeiwo masolution ekuti tinoda kuti maproblems enyu iwayo aaddreswe sei, asi zvinofanirwa kubva kwatiri isusu sevanhukadzi. Saka hatifanirwe kunyarara kana kungonzwika izwi yedu panyaya dzepaFacebook kana zvimwe zvinhu zvakadaro daro. Zvinhu izvozvo zvese zvakakosha hongu, asi panyaya dzezvematongerwo enyika vanhukadzi ngatirakidzeiwo kuti tiripo, kuti takazvimiririra, kuti tinoziva zvatinoda. Nekuti kana vanhu vechirume vachinge vapinda muhurumende, ndosaka ini ndakanyanyisa kurwadziwa nekusahwina kwamai Hillary Clinton. kana vanhu vechirume vachinge vapinda muhurumende hatingava trusti kuti vachaziva zvatinoda isusu nekuti havasi vanhukadzi saka isusu tinofanira kutaura tiorganize tivhote tisapotane sevanhukadzi iroro ndiro shoko rangu randiri kutaura kwese kuti vanhukadzi let's engage
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ndinokutendai Dr. Chipo Dendere kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington